Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soro ya na uzedu za nasi, China Kurume 23, 2017. Mutevedzeri we mtungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vano uza mapostori pamwe neve ruzhinji rwe Zimbabwe kuti vana matire va Mugabe kuti vatonge nyika kusvika vafa. Mawovets anosangana muHarare achiti sezvizvarwa zveZimbabwe vane kodzero dzekuvhotera mutungamiri wavanoda zvisinei kuti ndewe bato ripi. Urongwa hwesarudzo dzegore rinouya hwokonzeresa mutauro mukuru mumapato ezvematongerwo enyika. Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weUnited Nations muNew York uko kuri kuzeyewa nyaya dzinobata vanhukadzi. Uyezve tichange tichitarisa zviri kubuda kumusangano wevhu uri kuitwa nesangano reWorld Bank imo muno muWashington DC. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa hii WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tiba teina 7 p.m. pa masaisa ya noti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzira ya manesha mwari kutiziti farire pa Facebook page yedu.